Ama nishamwari neveruzhinji vano wanzoita mhemberero wachipembera zuva rakazvarwa Jesu Kristu nekuita magungano mudzimba, mumahotera nedzimwe nzvimbo dzekutandarira, asi vanoti vatadza kuita izvi gore rino vachiti havana mari. Nekuda kwaizvozvo, vamwe vaswera vari mudzimba dzavo uyewo vamwe vaenda kumabasa. Amai Ethel nyika yedu vaudza Studio 7 kuti vaenda kuchechi ndokuzoswera zvavo pamba pavo nemhuri yavo.
Tangoswerawo tiri pano pamba hatina chataa tichiita, tatoshaya zvekuita nekuti hatina mari yacho. Saka rakangofanana nemamwe mazuva, semaspendi ratongoita any other day muupenyu hwedu, zvekuti Christmas izvi hazvina kutombobuda nekuti mari dzacho hadzipo uye kutyawo kuparara kweko.
Ambuya emapiri avo vanotengesa pane mumwe musika vaudza Studio 7 kuti Kisimusi yegore rino yakasiyana nedzimwe uye havana mari, ndosaka vaenda zvavo kumusika wavo.
Hapana chatukita apa, hapana Christmas, hapana chakagara kutedza kutengesa, hapana ari kutengesa.
Vamwe amai vanotengesa zvinhu pamusika naambuya piri avo vasina kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaswera pamusika, zvinhu zvange zvisiri kutengwa sezvo vanhu vakawanda vari kuchema chema kuti havana mari.
Hapana, kuna mari, vabereki vari kuchema kuti hatina mari.
Mumwe mugari wemuHarare vaEmmanuel Chadzimura vaudza Studio 7 kuti Kisimusi yegore rino yange yakanaka chose kunyange hazvo vaitambira pabasa.
Ini ndatamba hangu Christmas ndiri pabasa, ndingomirirawo vanenge vaine nhamo zvavo vakafirwa nemotokari dzavo zvichidzigadzirisa zvichiita zvakaita kuti vaendewo kumusha uku kuti vanoonawo vabereki vavo.
Mumwewo mugari wemuHarare atanonzi Brian audza Studio 7 kuti akatotadza kuenda kumusha kwake sezvaanosita makore apfuura nekuda kwekushaya mari.
Christmas yakanaka, mari tanga tiinayo, takapiwawo tumabhonasi bati pakaipa, mabhengi atikuwadza, tichibva taenda kuti kune maekogeshi acho zvese zviri kuricha malimiti, hatina kana mari. Takabhadhara masurufizi, tikatengerawo vana mayunifomu, tika tumiro vabereki chibhati, izvezvi mari yacho hatisina, tatotadza kana kutenga huku chaivo.
VaJoseph Ncube avo vanotengesa mune rimwe bhawa mumusha webudiriro vaudza Studio 7 kuti Kisimusi yegore rino yakaderera chose kana zvichienzaniswa nemamwe makore.
Christmas maonero atiri kuita is so different kune maChristmas esatan tajaira atinoziva. Chikonzero number 1 chandanyanyiona zvandishamisa kuti kubva makusenda svika panapa pamashopping center na 6 o'clock dzemakusenda, huku dzandaona makeji kutaura chokwadi, makeji ehuku achiri akazara. Zvatinombogara siona makeji achi huku dzichifamba dzichitengeswa dzipfuura dzichiendwa nadzo dzakabatwa dzichienda kunourayiwa kumba. Huku izvinezvi dzinenge dzaita rugare nekuti hadzisi kutengwa, hadzisi kuurayiwa.
Mumwe muzvina bhizimisi ane zvitoro nemabhawa akawanda muHarare audza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vakambowanda nemusi wechina nechishanu, nhasi bhizimisi range rakaderera. Asi mumwe mugari wemuHarare vaBenius Karapo vaudza Studio 7 kuti kunze kwekuoma kwakaita upenyu, vanoona sekuti vanhu havana kuita sezvavanowanzoita makore ose sezvo vari kutya kubatwa nedenda recovid-19. Asi imwe nhengo yeZimbabwe National Traditional Healers Association vaPeter Mutandi vaudza Studio 7 kuti ongoro yavaita nhasi yaratidza kuti veruzhinji havasi kutevedza nzira dzekudzivirira kupararira kwecovid-19.
Vanhu havasi kupfeka mamasiki, saka hazvishamisi kuti chirwere ichi tinogona kuti tichiende pai, tinokwanisa kuona tichinopedza holiday, dzimwe nguva tichizorasikirwa nevamwe vanhu nechirwere ichi pamwe chaspreda zvakanyanya.
Izvi zvatsinirwa nemutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati avo vakurudzira vemabhizinisi neveruzhinji kutevedzera nzira dzekudzivirira kupararira kwecovid-19 dzakaita sekupfeka mamask nekugeza maoko.
Kumasupermarket we have observed in some supermarkets some queues Thursday, Friday, today and it appears some members of the public are waiting for a test here kupfeka mamask nenyaya social distancing. We urge vanhu vemasupermarkets kuti va remind vanhu vachipinda mashop and while they are inside because some of these activities dzinozo act as super spreaders ye COVID.
Zvichakadai vanyati vazivisa kuti pakafa vanhu vashanu nezuro manheru munjodzi yebhazi neGonyet rainge rakatakura mafuta emotokari kwaMutare. Vati pane vanhu 60 vakakuvara munjodzi iyi, uye 30 vakaburiswa muchipatara, uye vanhu 30 vachiri muchipatara. Zvichakadai hurumende yakadzivisa nezuro kuti vanhu 16 vakafa nechirwere cheCovid-19, uye vamwe vanhu churu chimwe chete nemazana 3 nemakumi 2 vaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru mazana maviri nezviviri nemazana manomwe nemakumi matatu nevatanhatu, uye vafa nechirwere ichi vava zviuru zvina nemazana masere nemakumi manomwe nemumwe chete. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.